manera kana kamuri ya Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi, uri musi wemuvhuro, kurume 21, 2022. Makateerera kuStudio 7, nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe, dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zimbabwe Anti-Corruption Commission yotanga kuferefeta nyaya yeuori iri kupomerwa gurukota rezvematunhu vaJulai Moyo panyaya yekutenga pombi dzemvura muHarare. Hurumende inoti kamando katsva keCovid-19 kanonzi Omicron Stealth kakawanikwa muZimbabwe. Mapurisa ekumarondera anoti atanga kuunganidza humwe umbowo pamurume akasungwa nemugovera Bright Jantali uya ari kupomerwa mhosva dzekuponda nekubata chibharo madzimai akawanda mumashonaland east. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Sangano reZimbabwe Anti-Corruption Commission kana kuti ZAC rinoti ratanga kuongorora tsamba yarakapiwa nemiriri weNorton mudare reparamende vatemba muliswa avo vari kupomera gurukota rezvematunhu vaJulai Moyo mhosva dzeuori papombi dzemvura kunogaiwa mvura neguta reHarare kuMorton Jaffrey. Vamuliswa vanoti kunyangwe hazvo hurumende yeNetherlands yakapa Zimbabwe pombi dzemvura pachena, vaMoyo vakaenda kudare remakurukota vakatora mari inosvika mamiriyoni 10 vachiti vaida kutenga pombi. Vamuliswa vanotiwo pombi idzi dzinoita mamiriyoni 2 emadhora chete kwete mamiriyoni 10 anonzi akatorwa navaMoyo. Mutauriri weZAC vaJohn Makamure vaudza Studio 7 kuti vatambira tsamba yavamuliswa iyo vati vave kuongorora pari zvino.
Yes, I can confirm that we have received the letter. Saka ZAC kana ichinge yatambira matsamba akaita saiwaya, ZAC inoongorora. Kana yaongorora tsamba yacho, kana yaongorora yaona kuti zviri kutaurwa zvine chokuita nebasa reZAC, ZAC inotora matano okuongorora nyaya iyoyo, yatinoti investigations, patinenge tichiunganidza umbo. Kana tapedza mainvestigations edu, tino compile ratinoti docket roenda ku National Prosecuting Authority. Ivo ndo vanoita prosecution mumatare edzimhosva. Saka panyaya yamataura yamavhunza iyi, yes, tichaongorora nyaya iyoyo. Kana taongorora veruzhinji tinenge tichizovazivisa.
Vamuliswa vanotiwo umbowo hwekuti pane uori hwakaitwa huripo, asi dzimwe nguva vanenge vapara mhosva hapana zvavanoitwa.
Haichokwadi, umbowo huripo, umbowo wagara huripo, kungoti chete tine mabazi ehurumende anofananga achiongorora nyaya dzeuori dzese, asi dzimwe nguva unoona kuti amwe mabazi anotomirirawo ivo vanoita uori wacho ozoshaya kuti mabasa awo ndei. Hatinete, taita futi zvakare yaJulai Moyo umbo wacho uripo. Morton Jeffrey iri kunzi yapara, makanzu ari kunzi ndoauraya. Iyewo waJulai Moyo ndo wacho vakadya mari dzakati wandei vakashanda na Paul Kruger ye murungwe asina kwa na tender asina kwa na chi akakwidza ma price akangoendesa chete mishina hii kusadatwa kuti aigadzi iye angapiwa mari kuti atenge minyowani hapana chakaitika futi zvakare saka umbo huripo.
Asi vachipindura meya weHarare vaStuart Mutizwa varamba kuti pane uori wakaitwa navamoyo. Vamutizwa vati kanzuru ndiyo yakakumbira kuti pombi dzitengwe. Hatina kukwanisa kubata vamoyo kana vakruga kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi sezvo nhare mbozha dzavo dzanga dzisiri kudairwa. Anoona nezvekurwisa chirwere cheCOVID-19 munyika Dr. Agnes Mahomba vanotsika mhando kechirwere cheCOVID-19 kanonzi Omicron Stealth BA2 ako kanonzi kakonzera kuti chirwere cheCOVID-19 chidzoke zvine mutsindo kuEurope, China neAmerica kakawanikwa muZimbabwe. Stealth Omicron inonzi inopararira zvakanyanya asi ichinetsa kubata kunyangwe munhu akavhenekwa. World Health Organization inoti kamando aka akakanganise mapapu zvinopa kuti vanhu vasanyanye kuzarirwa. Asi zvinonzi vanenge vabatwa nekamando katsva aka vanonzwa kuneta zvakanyanya uye kunzwa udzungu. Vamwe vanogona kupisa muviri, kukosora, kurwadziwa nepahuro, ruoko uye kurohwa nehana zvakanyanyisa. Asi Dr. Mahomba vanoti hapana hapo chikonzero chekuti vanhu vabva vanyanya kuvhunduka.
Sekusaura kutakamboita mwedzi yakapfuura gore rakapera tichiti taakutogonawo kuita matesti anoona kuti mavariants ari muno ndeapi ndo zvatiri kutoita. Wekulaboratori kwedu nyanzvi dzedu dziri kutoramba dzichingoitawo matesti iwawo vachiona kuti Omicron the original Omicron ndo yakatekeshera nenyika yese. Asiko kazi new variant ikapo kanike kakangoonekwawo imwe case 1 asi tatarisa zvo zviri kutaurwa neWHO vari kuti musavhundikeba nekuti yese ichingori Omicron hazvina kunyanyosiyana neyange iripo. Chinhu chikuru ndechekuti tirambe tichingoita mamejazi aya atinotaura ekuti tirambe tichivharidzira kuti tisabatire chirwere ichocho itinoti prevention mamask edu masocial distancing edu kugeza nechii zvakare kunyanyanyanya kubayirwa nhomba yeCOVID-19.
Sei zvakakosha kuti vanhu vabayiwe nhomba?
Tiri kutoona kuti isu ndo chetaakutonyanya kumhanya mhanya nacho chirongwa chenhomba yeCOVID-19.
Totarisawo nyaya yekubaya vanhu katatu kana kuti booster iyi zvinenge zvichifamba sei ipapa?
Ndizvozvo zvinenge zvichifamba zvakanaka chaizvo. Imi munotoziva kuti patakatanga tichingobayira nhomba yekutanga nhomba yechipiri asi zvakazongorwa kuti zvinenge zvichida kangokodzera kuti papera nguva yakati kuti vanhu vanofanirwa kubayirwa futi nhomba yechitatu. Zvakangofanana nemamajekiseni ese anobayirwa vanhu ekuti kunyanyanya majekiseni anobayirwa zvirwere zvinenge zvichitenderera nemavhairasi kuti gore negore unogona kunge uchitofanirwa kubayirwa futi. Panika iwana flu waya munoona vanhu vachibayirwa nhomba idzodzo gore negore ndo kutoti boostering kwacho kwetiri kutaura ikoko. Dai zvanyi ndinongobayirwa gore 1 hauchazombofa wakabayirwa zvakare upenyu hwako hwese ndokuta kuti hapana booster. Asi nepamusana pekuti zvinotozivikanwa kuti papera nguva yakati kuti kuprotekwa kwaunenge wakaitwa kunenge kwaakunga kupera saka unofanirwa kubayirwa futi nenhomba ndo booster inotaurwa iyoyo. Asi chinhu chikurukuru zvakanyanyisa ndechekuti vanhu vakairwe nhomba yekutanga nhomba yechipiri ndoyetiri kunyanya kumhanya nayo zvakanyanyisa kana futiri kuti avo vanenge vafanirwa kubayirwa nhomba yechitatu iyoyo booster ndavauye futi tinongo vabayirawo.
Mukuru anoona nezvekurwisa chirwere cheCOVID-19 munyika Dr. Agnes Mahomba vari parunare muHarare. Mapurisa ekumarondera anoti atanga kuunganidza umwe umbowo pamurume akasungwa nemugovera vaBride Jantali avo vari kupomerwa mhosva dzekuponda nekubata chibharo madzimai akawanda muMashonaland East. Godwin Mangujga anotipanya inotevera.
Right, Shandali, uyana makore makuma tatu kuberekwa. Aka sungwa ne mukovera wapura. Ari kumba kweshamwarikadzi yake ku Eastview kuGoromonzi. Mutauri wemapurisa, Assistant Commissioner Paul Nyati. Vaudza Studio 7 kuti kusvika pari zvino. Jandali aratidza mapurisa nzvimbo pfumbamwe apo akaparira mhosva.
Pane nyaya dzekubata chibharo nekuuraya vanhu vanotosvika ivo gumi mumwe chete ivo. Pari zvino izvi panyatsodongonodzwa tikaona nyaya 9 yevakadzi vanga achinyenga oita kunge anodanana navo orara navo ozopesera avauraya vamwe vachiti kana vamuramba kuvatorera mari nemaselfoni.
Pamhosva yekutanga Jandali ari kupomerwa mhosva yekubata chibharo nekuponda amai Messi Smairi avo vaive nemakore makumi maviri nemasere paRoughness Farm kumarondera. Pamhosva yechipiri anonzi akaponda amai Chipo Gwese vaive nemakore makumi mana kwandudzo kuwedza mushure mokurara navo. Jandali akaurayavo amai Betty Mulambo vaive nemakore makumi mana nematatu kudombotombo marondera. Amai Stella Zuze vaive nemakore makumi mashanu nemana vekuGoromonzi. Nelia Marange aive nemakore makumi mana kuGreatlands kumarondera. Fadzai Muchadenyika kumacheke. Amai Megi Kaombe vaive nemakore makumi matanhatu nerimwe kuUnyani Golf Course kumarondera. Uye amai Patronella Tsoka vaive nemakore makumi mana nemapfumbamwe kuYellow City kumarondera. Vanyati vatenda veruzhinji nekubatsira mapurisa kuti mhondi iyi isungwe. Parunyerekupe rwekuti Jandali ange abuda mujeri mushure mekubhadhara mari yechibatiso. Vanyati vati vari kuongorora zvese izvi. Vamwe amai vainamata nemumwe mudzimai akaurawa naJandali vaudza Studio 7 kuti Jandali anofanira kupiwa mutongo werufu akabatwa nemhosva.
But zvaakaita munhu uyu inini I don't think kuti anofanirwa kutongwa zvekunzi anzi kana life imprisonment kana ichi ngaatongoyemwa ase bekause vanhu vangadai ava pakunozoyana amunesanani vanobuda vodzoka musociety ahana kana chaanomboripfuma muyeyi anotongori mharati saka tongori kuti abve hake.
Sasa chigaro wesangano reWomen's Coalition amai Eva Nice Mwanando vati vanoshushikana zvikuru nenyaya iyi asi vakati vafara kuti aifungidzirwa kuti imhondi iyi asungwa.
Ndinoda kufara kuti mapurisa chitiko chavazoita chikamu ichi chinoita kuti zvimwe zviitete kuti zvireruka pakuti vanhu vanzwisise kuti zvii zviri kuita nharaunda yavagere.
Vaenderera mberi vachiti panofanira kuitwa ongororo yakasimba nekuti havafunge kuti Jandali aishanda ega. Jandali anotarisirwa kumiswa pamberi pedare kumarondera kana mapurisa achinge apedza kufurefeta nyaya dzake. Ndakamirira Studio 7 muHarare.
Ndini Godwin Mangusha.
Mutungamiri wechimwe chikwata cheMDCT Dr. Tokozani Kupe varikurudzira vatsigire vavo kuti vavhotere bato reCitizens Coalition for Change rinotungamirirwa navaNelson Chamisa. Kudzana Msengi anotipanyaya inotevera.
Vachitaura nevatori venhau nhasi muzvare Kupe vatovaona zvakakodzera kutsigira vaChamisa nebato ravo nekuti ndivo vanogona kuunza shanduko iri kudiwa munyika.
Rally behind President Nelson Chamisa as we prepare for 2023 election, as it is going to be a defining moment for every citizen in this country.
Tese pamwe chete ngatitsigirei mutungamiriri Nelson Chamisa nebato ravo tichigadzirira sarudzo dza 2023 idzo dzichave dzakakoshera munhu wese munyika ino.
Amai Nomvula Mguni vanove munyori mukuru wechikwata chamuzvare Kupe vaudzawo Studio 7 kuti ruzhinji rwatambura munyika vakatsinira kuti zvakakosha kuti vanhu vabatane vatsigire vaChamisa vachiti ndo vanogona kugadzirisa zvinhu munyika kana vakatungamira hurumende.
Remember isusu titi 2018 ma MPs tatine 160,000 votes. Toda kuti dziuye kunoko. Ukaita mathematics zvakanaka uchaona kuti 45,000 ya Dr. Kupe iyaye. Dei yanga yawanikwa na President Chamisa. Ah, tingadai tichitaura zvino. Tisiri pano.
pamvunzo wekuti Muzvare Kupe vakataurirana navachamisa here kana kuti kwete pamusoro pedanho ravo amai Nguni vati vaviri ava vakataurirana asi hapana zvakawanda zvavanokwanisa kutaura pamusoro penhaurirano idzi.
Madam Kupe na President Chamisa vakasangana but kuti vakataura kuti chii pameeting iyoyo ai handizivi. Pati vakasangana.
Pave nekanguva pane runyere Kupe rwekuti Muzvare Kupe vanoda kubatana navachamisa uye zvakakonzera mutauro mukuru vamwe vachiti Muzvare Kupe isu kukuviri uye havafanirwe kutambirwa navachamisa kana kuve nechigaro mubato reCCC asi vamwe vanoti vanofanira kutambirwa nekuti vanopikisa vakasabatana vanopura mavhoti. VaSwiden Chirodza avo vakafanobata chigaro chemutauri webato reCCC mudunhu reBulawayo vati vanotambira danho raMuzvare Kupe rekuti gira vachamisa nebato ravo asi vati vakawanda vachine kunyunyuta kukuru pamusoro pemaitiro aMuzvare Kupe.
Zvinhu zvakatiomera pari zvinhu vanhu vakawanda vari kutsutsumwa, vanhu vakawanda havafari, vanhu vakawanda vari kuti ivo kuti tisvike pamabai election zvinhu zvakonzerwa naivo maiKupe. Saka chakakosha ndechekuti tipatsanure kurudziro yavo nenyaya yekubvunzwa nevanhu kuti maiKupe chokwadi here kuti vanhengo yeCCC.
Mumisangano yavari kuita yekutsvaga rutsigiro rwemabai election vachamisa pachavo vari kugara vachitaura kuti bato ravo richiri idzva uye harisati rave nevatungamiri kunze kwevanhu vakafanira kubata zvigaro zvakasiyana siyana vachiti vakuru vakuru vose vebato kusanganisira mutungamiri vachasarudzwa nevanhu. Mune imwewo nyaya vamwe vatsigiri vebato rezapu vanonzi vasungwa zvichitevera kusvitsa gwaro renyunyuto kukanzuro yeBulawayo pamusoro pemutero wekupaka motokari mumigwagwa. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubva kuzapu kana kumapurisa panyaya iyi asi mutauriri webato iri vamutulisi hanana ndo vange vasvitsa gwaro renyunyuto iri kumutevedzeri wameya weguta reBulawayo vamulandu mweve pamwe nemunyori wekanzuro vaChristopher Dube. Vahanana vati mitero yakatarwa nekambani ye-10-3 haikwaniswe neveruzhinji uye vagari havazi kunzwisisa zvakawanda kusanganisira kuti kambani iyi yakawana basa iri sei. Vapa kanzuro mazuva manomwe kuti ipindure. Vamwe vati sezvo chinangwa chayo chiri chekushanda zvakanaka nevagari kanzuro ichapindura gwaro iri.
Our number one priority is to listen kunteerera mastakeholders. Saka semusangano mukuru waunza petition panapa tichaita meeting as a matter of urgency kuti titarise nyaya yavo and tichavapindura according to what is there but kana paripo pakakanganisika tichagadzirisa.
Mukupeta nyaya dzemuBulawayo kanzuro yeguta reBulawayo yasainirana chibvumirano chichaita kuti ibatsirwe kuvandudza mabasa ekuwanisa vanhu mvura neboka revei rekunyika yeNetherlands. Chibvumirano ichi ndechemari inopfuura madhora ekuAmerica mamiriyoni mashanu nezviuru mazana masere $5.8 million chichavepo kwemakore mashanu anotevera uye vevei vachabatsirawo maguta eHarare neMutare muchirongwa chimwe chete. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo ndini kudzanai Musengi.
Vatereri veStudio 7 tine chiziviso chakakosha. Musi wemugovera nesvondo wega wega kusvika musi wa 3 kubvumbi tiri kupai chimwe chirongwa cheLive Talk kubva na 8 kusvika na 9 manheru. Chichange tichitarisa nyaya yesarudzo dzemabai elections ari kuitwa musi wa 26 kurume. Muchirongwa ichi tinenge tichitaura nemi vatereri tichinzwawo kubva kune vari kukwidza musarudzo idzi uye nyanzvi munyaya dzezvesarudzo nezvematongerwo enyika. Musakanganwe kuteerera chirongwa chedu cheLive Talk mugovera nesvondo. Sangano reAfrican Diaspora Global Network iro rinorwira kodzero dzezvimwe zvizvarwa zvenyika zvekunze zvinoshanda muSouth Africa rinoti kuratidzira kwarange rakaronga nemamwe masangano nhasi kwatadza kubudirira muJohannesburg asi kwaenderera mberi mune dzimwe nzvimbo. Sangano iri ranga richida kunyunyuta nekurwiswa kwezvizvarwa zvedzimwe nyika nezvizvarwa zveSouth Africa uye kurwisana pakati pezvizvarwa zveZimbabwe neLesotho. Izvi zvakaitika kumapurazi ekuRobertson muSouth Africa makare. Mapurisa emuJohannesburg ati anotyira kuti vanhu ava vakaratidzira vanogona kuzorwiswa nevamwe vechikwata chinozviti Operation Dudula chezvizvarwa zvemuSouth Africa chiri kuda kuti zvizvarwa zvekune dzimwe nyika zvibude munyika iyi chichiti zviri kuvashayisa mabasa. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMarvelous Mhlanganyauye nasachigaro wesangano reAfrican Diaspora Global Network Dr. Vuzimusi Sibanda.
Kuratidzira kweku Johannesburg hakuna kuenderera mberi kune zvimwe nzvimbo dzanga tichiita today izvozvo dzaenderera mberi imu Johannesburg yatadza kuenderera mberi nekuti mapurisa ana kutenda kuti vanhu vanobva kunze nemasangano mamwe akasiyana siyana anoshanda nawo vaenderere mberi nekuti paonekwa kuti pangangoitika mhirizhonga paite kuzikanwa operation Tutula.
Kune dzimwe nzvimbo kwaenderera mberi kuratidzira uku zvafamba sei ndekupi futi
kune dzimwe nzvimbo taona kuCape Town pachiita kuratidzira vanofamba zvakanaka chaizvo titaona vanhu vakati wandei vachitaura pachiimbwa vachiti aiwa vafariri zvinonga ri kuitwa nevanhu vasingadi vanhu vanobva kunze
vanga vachiratidzira ava zvizvarwa zvekupi
zvizvarwa zvinobva kunze kwesouth africa nezvizvarwa zvemusouth africa vakatosangana
panga paine zvizvarwa zvezimbabwe here pakuratidzira uku
hongu zvizvarwa zvezimbabwe zvanga zviripo ndozve uye zvakati wandeiwo pamagrupu iwayaya uye zviri kuendera mberi zvichiorganiza kuti paite kuratidzira ikoko
tinoona zvakare kuti panga paine nyaya yemhirizhonga yanga iri kuwestern cape iri kufamba sei
nyaya inenge yatinyararei uye zvatiri kunzwa kubuda ikoko kuna Robertson inyaya yekuti aiwa panenge paita kakunyara zvikuru pamhirizhonga yanga ichiitika pana pakati pevana vezimbabwe nevekuLesotho vanga vachikwira mabasa nekuti tinonzwa kuti vana vekuzimbabwe vanga vachishanda pane rimwe purazi rinoti bhatareiwo zviri nani uyezve ndivo vanga vakuvabata vamamaneja vanopa vamwe mabasa kuita employment uku saka vamwe tinonzwa kuti vanga vakubhadharisa vanoita sei vanopindawo vachidawo mabasa kuzoti vachitenda zvakare kuti ivo havana basa nekushanda vanoshanda nekuti munhu ashanda zvakawanda sei asi vanhu vekuLesotho vanoshanda ipapo vanga vachida kuti ai vanhu vangobhadharwa nezuva nekuti havazvigoni zvokushanda nekuti munhu asvisa basa rakakura sei musi iwoyo
imi sangano renyu rinobatsira sei zvizvarwa zvezimbabwe zvinenge zvatarisana nemhirizhonga
chekutanga ndechekuti panenge pane mhirizhonga tinoda kuona kuti pane vemutemo vanouya vasvika ipapo vaone paitwa kuchengetedza runyararo kozotiwo vanenge vachitadza kuenda kuzvipatara vanenge vakuvara toona kuti aiwa nevanofanirwa kutoenda kuzvipatara nokuti pamusamuno musouth africa pane nyaya inonetsa yekuti vanhu vanobva kunze havagoni kuwana rubatsiro uye vanenge vasina nzvimbo toona kuti vangawanawo nzvimbo yekuti vagare kana kuti vawande mhirizhonga inenge ichiitika sekuRobertson ikoko because vamwe vakatombotiza vakambogara musango saka ndo zvatinenge tichiita izvozvo kuti tione kuti tingabatsira patinogona uye nemamwe maorganizations atinoshanda nawo
avo vanga vari mutungamiri wesangano reAfrican Diaspora Global Network Dr Vuzimuzi Sibanda vachitaura naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7 vari muJohannesburg, South Africa. Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Ukraine yaramba zvataurwa neRussia zvekuti mauto ayo panopera zuva ranhasi ange akanda zvombo pasi mudunhu reMariupol iro riri kurwiswa zvakasimba nemauto eRussia. Muguta guru renyika iyi reKiev munonzi mune kurwisana kwakasimba pari zvino. Mutungamiri weUkraine vaVolodymyr Zelensky vanoti pakatadza kuitwa nhaurirano hondo iyi inogona kupedzisira yave hondo yenyika dzepasi rose. Gurukota rinoona nezvekudzivirirwa kwenyika yeAmerica vaLloyd Austin vanoti kutadza kukunda nechimbi-chimbi kuri kuitwa neRussia kwave kupa kuti ingouraya vanhuwo zvavo. Kutanga nhasi komiti yedare reparamende muAmerica inoona nezvemitemo inenge ichibvunzurudza amai Ketanja Brown Jackson kuti vakakodzera here kuti vave mutongi wedare repamusorosoro reSupreme Court. Vakatambirwa ndivo vanenge vave mudzimai mutema wekutanga kuva mutongi wedare repamusorosoro iri munhoroondo yenyika yeAmerica. Hurumende nhasi yaparura chirongwa chekubaya vanhu vakawanda nhomba yeCovid-19 munzvimbo dzakasiyana-siyana kana kuti bleeds. Chinangwa chehurumende chaive chekuti inge yabaya vanhu mamirioni 10 nhomba mukupera kwemwedzi wazvita gore rapera. Asi izvi hazvina kubudirira. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
chirongwa chekubaiwa nhomba ichi chatanga nhasi asi veruzhinji vachiti havana ruzivo nezvechirongwa ichi vachitaura nestudio 7 varunesu Takavingofa ndeumwe wavo vasati vabaiwa nhomba vatakavingofa vanorarama nemabasa emaoko vati vange vasina ruzivo nezvechirongwa chaparurwa nehurumende chekubaiwa vachiti nzvimbo dzekubaiwa dzikawanda vanobaiwa nhomba Mumwe mugari wemuharara angoda kuzikanwa nezita rekuti Enesta Tsigiro achiti haana kwambonzwa kuti kuri kubaiwa nhomba.
Hanyarana mbonzwa kana kana kumboona vanhu vari kubaiwa vacho kuti vari kubairwa kuti.
Tsvakurudzo yaitwa neStudio 7 inoratidza kuti chirongwa chekubaiwa ichi chichatangira kuzvikoro asi zvimwe zvikoro zvashanyirwa neStudio 7 zvakaita seAdmiral Tate neDavid Livingstone zvati zvichange zvichizotanga chirongwa chekubaya nhomba yeCovid-19 mangwana. Mutauriri webazi rezvedzidzo yepasi vataungana ndoro vati chirongwa chekubaya nhomba muzvikoro chiri kufamba zvakanaka asi vakati vari kukurudzira vabereki kuti vabvume kuti vana vavo vabayiwe nhomba kuzvikoro.
Vaccination iri kuenderera mberi zvakanaka muzvikoro uye tinokurudzira vabereki vose vane vana vane makore 12 years kana kuti 12 zvichikwira vabvumidze kuti vabayiwa vaccination rinodzivirira denda recovid-19.
Vandoro vatiwo kana vana vezvikoro vakawanda vakabayiwa zvinobatsira mukudzivirira kupararira kwedenda iri muzvikoro.
Kubayiwa kwevana uku kunoita kuti COVID-19 idzikire muzvikoro medu uye zvinoita futi kuti COVID-19 isapararira mudunhu ratinogara. Tinokurudzirawo futi vadzidzisi nevanogara mumanharaunda kuti vabayiwewo paprogramu yevaccination iri kuitika muzvikoro medu iyi.
Vachitaura neStudio 7 vaimbo vagurukota rezveutano vari munyori wezveutano mubato reCitizens Coalition for Change Dr. Henry Madzorera vanoti panoda dzidziso yakakwana. Mukuru anoona nezvekurwiswa kwechirwere cheCovid-19 munyika amai Agnes Mahomva vakurudzirawo vatori venhau kuti vafambise shoko rezvechirongwa chehurumende.
Isu tiri committed sehurumende kuti pandemic tinyatsokuigadzirisa ipere asika kuti ipere tinofanira kunga tangaramba takangobata chaizvo pamwe chete tichishanda pamwe chete tisingatange kufungidzira kuti nekuti nhamba dzaakudzika saka zvinhu zvapera hazvisati zvamboperaba. Ndosaka tiri kutaura nemi majournalisti nemi mhuri yeZimbabwe kuti ngatirambe takashinga mamessages aramba chienda ikoko. Zvakare ndosaka tiri kuita blitz iyoyi nepamusana pekuti tinenge taakupinda mese mumakona mumanharaunda dzese maoutreach maclinic ese machechi kwese ikoko tichimhanya nendima yedu kuti tione waya vanenge vachiti ndanga ndichida ngu vaccinatwa asi ndanga ndichifunga chazoenda sondo rinoya tobva tati haiwa tatosvika ka uyai tikubayirei waya vange vachimuka kuti
amai Mahomba vakatiwo vari kutarisira kubaya nhomba zvikamu makumi manomwe kubva muzana zvevanhu senzira yekudzivirira denda recovid-19. Mamwe masangano akaita seNew Start Center akatangawo chirongwa chekubaya nhomba mumigwagwa muguta reHarare. Chirongwa chekubaya nhomba ichi chekutanga chatanga nhasi uye chinotarisirwa kupera musi wa3 kubvumbi 2022. Chirongwa chepiri chiri kutarisirwawo kutanga musi wa2 chivabvu kusvika musi wa15. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Zvichakadaro, bazi rezveutano rinoti munhu mumwe chete akafani chirwere cheCovid-19 nezuro, zvasiya vafani chirwere ichi vave zviuru zvishanu nemazana mana nemakumi maviri nevanomwe kana kuti 5,427. Vanhu makumi matanhatu nevanomwe vakabatwa nechirwere cheCovid-19 nezuro. Chirongwa cheLive Talk na 8 PM nasi chekutarisa sarudzo dzemabai elections. Chirongwa chekukurudzira vanhu vakawanda kuti vabayiwe nhomba kana kuti blitz chaparurwa nebazi rezveutano uye zviri kuitika kuUkraine iyo iri kurwiswa neRussia. Kana musida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvuro kusvika chishanu pamasaisa yanoti 909 AM, 6175, 7255 pashortwave. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonika ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiya muchinzwa nhau dzeIsindebele.